takura pakashongwa anoshungurudza kuti ZRPF irikuenda muzvikoro nguva yekuti vana vanenge vakadzidziswa nevarairidzi pamazuva mashoma vari kuenda kubasa vovamanikidza kubuda mumaclassroom vovati vada kuita musangano navo pamisangano yavari kuita navo vari kuvati tigadzirai maseo ezanupf muchiumba towards 5 million voters ze-2023 vachitizve varairidzi nemamumasimuzevas ese havachatenderwi kusapota rimwe bato vanhasi zvichienda mberi vakuzongosapota zanupf chete nekuti ndo iri kuvapinza basa ndo iri kuvapa mari kumbunyikidza uku kuri kutora kodzero dzevanhu varairidzi vakugara vachitya kwamutoko kuhwedza vakafonerwa izvezvi nekuna nemashonalized west vanhu vava kutya nekuti zanupf yatopinda muzvikoro ichizvitora senzvimbo yayo yekumobhilaiza mavhotas ichimanikidza munhu wese arimo ari paadult age kuti ajoine masoro ezanupf zvinove zvinhu zvinokanganisa dzidzo yevana zvinove zvinhu zvinoita nematicha edu atye kugara kubasa vachiri vamwe vakuda kutotisa kumamhasa kwavanoshandira
matumaidzaro kugarawo pasi nevebato iroro vari kuita izvozvo muchinzwawo zvikonzero zviri kuita kuti vadaro imi muchivapawo zvikonzero zvinoita kuti nhengo dzenyu dzisamanikidzwa kuenda kumisangano iyoyo
hongu takaedza takazama kutaura nezanupf kubva 2017 patakaenda kukoti kumasvingo justice mafusire vachitara kuti hakuna political party inotenderwa kupinda muchikoro ichiita zvinhu zvakadai asi munokatarisa zanupf yakazoenda kusupreme court ichisaita matechnicalities isingatauri nyaya yataitaura yekuti mapolitical parties ngaaza kupindwa muchikoro ikashingirira kuti zvinzi ruling iyi yaitwa set aside kusvika mamwe matechnicalities agadzirisiwa zanu tikaenderera mberi zvakare tichigadzira gwaro rataiti safe schools recommendations tikaripa pati yezanupf nemamwe mapati ese emuzimbabwe tichikumbira kuti zvikoro zvedu ngazive zvimbo zvekuti vana vadzidze vakasununguka zvisave zvimbo zvekuita zvematongerwo enyika nekushungurudza vana nevarairidzi gwaro iroro havana kutipindura tikaenderera mberi zvakare gore rino pataona vatanga chipepenenga chavo chekuda kushungurudza zvakare varairidzi nevana tikatanga kuvanyorera gwaro rekukumbira kuti tinokumbirawo kuti varairidzi vedu vave vari safe muzvikoro nhasi hapana kupindura kwatati tazwa asi tinoona vachipindura kune mamwe mapepanhau akasiyana siyana vachitoti zvavari kuita ivo vari kutsvaga masapota muzvikoro zvinove zvinhu zvatinofunga kuti hakana paine anoda kutsvaga rutsigiro ngavanotsvaga rutsigiro rwavo kure nezvikoro zvedu vasashungurudze vana nevarairidzi vape mukana vana nevarairidzi kuti vadzidze nekudzidzisana sekuti vakambotadza kudzidzisana nenyaya yecovid-19 zvinovotadza kudzidzisana nenyaya yekuti zanupf rutsvaga rutsigiro zvinhu zvatinoshoropota zvakakurisisa.